This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo mbudzi 16 2014. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano revarimi rinoti kusayamurwa kwevarimi nehurumende mwaka uno kuchakanganisa gadziriro yekurima. Vanobika chingwa vobatwawo nekuoma kwezvinhu munyaya dzoupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union rinoti kukundikana kwehurumende kubatsira varimi mwaka uno wekurima kuchakanganisa zvakanyanya gadziriro yevarimi sezvo vazhinji vari kukundikana kuwana zvinodiwa pakurima. Mukuru wesangano iri vaJeremiah Tevera vanoti sezvo varimi vari kukundikana kuwana zvikwerete kumabhanga, zvakanga zvakakosha zvikuru kuti hurumende itore bandiko iri kuburikidza nekuwanisa varimi mikana yekuwana mbeu pamwe nefotereza. Ngatinzwei hurukuro yataita navateverera pamusoro penyaya iye.
Zvatokanganisa zvikuru nekuti varimi vamwe vanga vakatarisirawo kuti hurumende ikauya nechidimu, iye murimi anenge ane pakewo panga akabata okwanisa kututsira kuti ndima dzaari kurima kana kuti basa raruda kuti rigone kubudirira. Nokuti tikadzokera kumashure kunguva yekutengeswa kwembeu, mitengo yanga isina kumira zvakanaka. Saka varimi vazhinji vakasara vasina mari dzekuti vakwanise kuzviriritirawo pamwaka watiri kupinda unoyo wekurima.
Zvimwe zvichemo zvamungaona zvingakanganisa varimi mwaka uno ndezvipi vatevera?
Mabhangi ari kupa mari nemutengo wepamusorosoro. Izvi zvinoita kuti varimi vatadze kutora mari idzodzo nokuti mudzorero ndiwo unozonetsa. Tichitarisa kuti vazhinji vedu vanoita zvokumirira mvura yamudenga. Mvura ikanonoka kunaya zvareva kuti patichadyara mbeu dzedu mwaka wacho unenge wamupfupi. Saka zvareva kuti gohora tinenge takatarisira harizowanike riri iro chairo, uyezve zvatinenge tashandisa mumunda uku zvinenge zvisina kukodzerana negohora tinenge tichida kuti tiwane. Saka ndechimwe chichemo chine varimi mumwaka watakatarisa uno.
Toonawo kuti varimi vefodya vatowarika mbeu pasi. Tichiona kunaya kuri kuita mvura, munoona paine remangwana rakanaka here?
Ya, vari kukwanisa kuita yekudiridzira. Pane mukana wokuti chikamu chavanokohwa chisimukire. Asi kuti remangwana ribudirire zvareva kuti tinofanira kunge tine fodya yakasvika inoudzamu pakurema. Uyezve musika wedu unotenga fodya uyu ukapawo mitengo yakanaka, zvinounzawo mari yakati nake kumurimi nenyika pamwe chete. Asi vasina manje mukana wokuti vadiridzira ava pane dambudziko hombe. Ndosaka taipawo kurudziro yekuti hurumende iedze kusimudzira nzvimbo dzange dzine mairrigation akafa kuitira kuti tikwanise kuita mbeu yekudiridzira yefodya iyoyo, nekuti makore nemakore yagara ndiyo inopa mari yakanaka.
Vanga vari mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe rinoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzoupfumi kuri kukanganisawo mafambisirwo emabasa nemakambani anobika chingwa emunyika. Mutungamiri wesangano iri waWellington Peyama vanoti zvimhingamupinyi zvakawanda zvichatadzisawo vemabhanga ava kuti vange vachipawo mari yekutenda vashandi vavo kana kuti yemabhonasi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi chiripo ndechekuti vazhinji vedu tingori zvitunha zvokufamba kana tichitarisa munyaya yemabhizinesi atingadai tikutungamirira. Vazhinji vedu vari kunyanya kuomerwa kunyanyanyanya mihoro inotambirwa nevashandi yakanyanyisa ende inokwidzwa nguva nenguva. Ukatarisa kubva pakanzi hurumende yedu yave nechirongwa chekuti taakusenzesa mari dzose dzose dzekunze kwenyika, chingwa chedu changa chingori nemuripo wedhora rimwe chete rekuamerica. Nanhasi tichingori padhora rekuamerica. Asi mukatarisa vashandi vedu patakatanga iyoyo yatinoti mot currency pachirungu, vakanga vari $102 salary per month, iko zvino zviyawedzerwa kusvika $400 per month. Asi isusu chingwa chedu chisingakwanise kuchinja, chinongori neuremu mumwe chete nemutero mumwe chete, sezvo tiri vanhu vanotarisiswa zvakanyanya nehurumende. Vachibva vangoti pese patada kukwidza, vanenge vachibva vati kwete hamukwanise kuti mukwidze.
Tichitarisawo pane zvamunoshandisa imi, muri kukwanisa here kunge muchizviwana munyika zvakaita sewiti nezvimwe?
Muno munyika hatichisina vanorima gorosi, vanosangana nematambudziko ezesa, uyezve vanosangana nematambudziko ekuti makosti ekuti vagadzire gorosi acho anenge achidhura uye risiri remhando inodikanwa kuti tiganise kugadzira chingwa. Saka zvinoita kuti isu senyika tigare tinge tisina gorosi.
Tinoona kuti gore raakupera vashandi venyu vanenge vachitarisirawo mari dzebhonasi dzekutendwa, muri kukwanisa here kuzviita izvi?
Tiri kutadza kuvabhadhara masararis avo acho anofanira kunge vachipiwa. Tochizotarisira kuti tingakwanise here kuti tipe vanhu mabhonasi. Isi tiri kutadza kuvapa mukoro. Vazhinji vacho tatova negore, vamwe tane matuyezi, tinongori nemainstallments ekubhadhara zvikwereti zvacho. Saka kuti tinzi tinozokwanisa kuti vashandi vedu tikwanise kutovapa bhonasi, hamene tinoita ita mashura aro. Saka hapana bhonasi.
Avanga vari mukuru werimwe sangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe waWellington Peyama vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinonzi mangwana riri kutarisirwa kuita musangano wakakosha uyo unonzi uchaedza kugadzirisa matambudziko anonzi apinda musangano iri. Mukuru wesangano iri vaMcDonald Lewanika vanonzi vakatarisanawo nekumiswa basa muna zvita zvichitevera kusamutsiridzwa kwechibvumirano chavo icho chinotarisirwa kupera mukupera kwegore. Sandra Nyaira weStudio 7 abata vaLewanika kuti tinzwe nezvemusangano uyu nezviri kuitika musangano ravo.
Chokwadi chiripo chaizvo ndechekuti musangano weCrisis in Zimbabwe Coalition unova mamembers avo vakasangana musi wa23 vakataura kuti ivo vari kutsutsumwa nematungamiriro ari kuitwa musangano nevari muboard. Vamwewo vakati anhaye Lewanika wacho anenge ane problem, handiti asi vakati nyaya idzi ngatidzigadzirisei tese pamwe chete at the special general meeting inovawo musangano uri ufanira kunge uchiitwa musi wa17 November nemusi wemvuro. Asi nekuti nyaya idzi dzinenge dzanangana neutungamiri, vamwe vari muutungamiri vanobva vatanga kunzvenga-nzvenga musangano votanga kupomedzera vamwe mhosva, asi ivo vaine nyaya dzavo dzavanofanira kunowa account kuvaridzi vemusangano.
Totarisa nyaya yekuti pari zvino vaLewanika munyika hamuna kumira zvakanaka zvikuru sei nenyaya yeZANU-PF iri kuitika. Vanhuwo zvavo vakubvunza kuti zvino kana mapato ezvematongerwo enyika ari kuratidza kuwirirana kune uku kweMDC kune zviri kuitikawo, kuZANU-PF kune zviri kuitikawo, kuve masangano akazvimirira ega kana vasisina kubatana, vana veZimbabwe vanomirirwa nani?
Ya, nonga iyoyo nyaya iri kutishungurudza tese. Nonga nezuro chaivo semusangano weCrisis in Zimbabwe Coalition takaburitsa report rakanangana nenyaya idzodzo. Asi mukuburitsa kwatakaita takatotaurawo kuti kana nesuwo hatisi immune, iri idambudziko ratinaro senyika panyaya dzeutungamiri, kuti tinenge tine vatungamiri vanoenda pazvinzvimbo zvokutungamira kwete kuti vavandutse upenyu hwevana vemuZimbabwe kana kuti vavandutse basa remisangano, asi kuti vazvivandutsire ivo sevanhu kana kuti vadile nemapersonal issues avo. Zvinhu zvinorwadza chose.
Avanga vari director weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMcDonald Lewanika vari parunhare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7. Studio 7 yabatawo sachigaro wecrisis in Zimbabwe Coalition vadewa mavinga avo vanoti kana mushandi akanga amiswa basa pane matano anofanirwa kuteverwa kwete kurambira zvipanera nemabaudi.
Muchidimpu tingangoti kana mushandirwe achinga ati basa rapera ndizvozvo rinenge rapera. Zvino kana mushandi akati ndava kutora zvipanera zvepamushanda vakudinda vakuti haivhiwa hazvisi izvo. Kune matano anofana kutevedzerwa kana vachibvununa kusanganisira matano ari pamutemo. Kwete kuunganidza vanhu zvisiri izvo vachiita zvinhu zvemvonga mvonga zvekuita kunge vanhu vasingaremekedzi nyaya dziri mubumbiro remutemo redu. Ndo dambudziko ratinaro ratiri kukurudzira vanhengo dzemusangano kuti kwete pari zvino nyaya yemushandi inotitambwa ichipedzwa neutungamiri wemusangano vozoziviswa kuti ndezvipi zvabuda munyaya iyoyo. Kwete kuti mushandi anototi kana muchinge mati basa rapera ini ndochitobvisa imi vatungamiri vemusangano.
Vanga vari sachigaro weboard recrisis in Zimbabwe Coalition vadewa mavhinga vari parunare muHarare neStudio 7.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Yachikangwe kuti tikuendesei kuna Blessing Zulu weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chazvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa nevaimbova sachigaro vechidiki mubato rezanu PF muHarare Province vaJim Kunaka. Vamwewo vanoti vaJim Kunaka ndovanotungamira sangano rinozivikanwa nekuti chipangano rinonzi nevamwe rinopfuvisa vagari vemumbare. Asi svondo rapera vaKunaka vakapambwa vakarohwa zvakaipisisa nevanhu vaisazivikanwa. Tinokutambirai nemufaro vaKunaka paStudio 7.
Zvakanaka, tinokutendai. Maitai
vaKunaka, mungatiudza kuti chii chaizvo chakaitika apo makapambwa mukaitwa kafira mberi?
Manguva ekuma11 ndakanga ndakagara hangu panzvimbo inoshandira vamwe vangu vemusangano vandinowirirana navo. Nekudaro zvakaitika ndezvekuti ndakangogara ndasvikirwa nevarume vakona kuita ivo 4 vakati vaida kunge vachitaura neni. Ini handina chakaipa chandakafunga pamusoro pavo. Ndakangofunga kuti vanhu vemusangano varida kubatsirwawo neni. Ndakabva ndaenda parutivi ndichida kunotaura navo. Asi tasvika parutivi ipapo chakandishamisa ndechekuti ndakazendenda kuiswa mahandcuffs. Vachindii vakanga vatumwa nevakuru vavo kuti vagouya neni. Ini mushure mekuona mahandcuffs ndakabvunza maIDs avo kuti vanga vachindiudza kuti vakanga ari mapurisa vakanga vabva kupi uye kuti ndiziviswe mhosva yangu yandakanga ndapara. So nekudaro izvozvo zvose hazvina kuitika, pakava nekusawirirana pakati pangu naivo varume avo. Zvinokonzera zvakazoita kuti vatwaye kuda kudesunga zvenharo vanhu vakanga varipo ndokuungana kuda kutanga kuti tirwise vanhu ava nokuti vakanga tisina kuvaziva kuti vakanga vari hanani. Nekudaro pakazobuditswa pfuti yakawanikwa nekunoridzwa piston. Mushure maizvozvo noizi yakaramba ichienderera mberi ndichitraya kuramba kuti vaende nini kunondikanda mumotokari yavakanga vainayo yeIsuzu in white color. So zvakazoitika ndezvekuti mumwe wavo akazonoburuka kumotokari akatakura AK-47 mushure mekunge vaona kuti mumwe wavo akanga akunokurirwa. Ndokusvikoridza pfuti iya, varidza pfuti iya, vanhu ndokudispesa. Nokudaro vakakwanisa kutiza nini. Ndichangonotinzwa mumotokari ndakasungwa kumeso, ndikavharwa muromo, ndikagarirwa. Ndakasvika mumotokari muine vanhu 4 2 vakanga varimo, zvinoreva kuti vanhu ava vose pamwe chete vakanga vari 6. Nokudaro vakadhiraivha vakaenda neni kwatanga ndisingazivi. Ndakazongoerekana ndava musango mavakanga vachindirova, vachindichinjana, vachindisvuzvurudza pasi mune munhu aingorova paingodira. ndakazongopunyukawo ndokutiza kumhanyira mumugwagwa unobva kuchitungwisa ndokupinda mukombi inova ndo yakazonondisiya Harare Central Police Station ndikazotakurwa ipapo neambulensi kuendeswa kuchipatara cheAvenues Clinic.
Vanhu ava pavaikurovai vaiti kudii chaizvo?
Vakanga vasina chavakanga vachitaura. Ndaitsvaya kudobvunza kuti komhosva yangu ndeyei, asi hapana akanga achigona kutaura neni kana mumwe chete zvake, vakanga vangori kungondirova chete.
Pane vamakazivawo here pavanhu ivava vaikurovai?
Handina wandakaziva, asi vakamiswa apa ndinogona kunongedzera kuti uyu akanga aripo.
Ko mapurisa ari kuti kudii nenyaya iyi?
Mapurisa vachiri kuita basa ravo rokuongorora nokutsvaga kuti ngavanani vakanga vangave vakaita mabasa iwaya asingatenderwi pamutemo.
Asi pane vamainge mamboonetsana navo here vamungafunge kuti pada ndo vakaita izvi?
Handina munhu wandakanga ndamboonetsanana naye, nekuti handina nguva yekusoroonetsana nemunhu. Ndine nguva yekuona kuti nyaya yedzimuafeti yeiri kufamba zvakanaka here, tiri kuimpaiwa here, kana kuti senguva yezvizha kudai basa redu rari kuswera tichingorimi. Saka handina nguva yekuswera tichinetsana nevanhu.
Saka vana chiremba vakati kukuwara kwenyu kwanga kwakanyanyira papi chaizvo?
Kukuwara kwangu kwanga kwakanyanyira mumusoro, nekuti vakanga vachindirova mumusoro, nanhasi musoro wangu uchiri wakangosvinda.
Asi nezvakaitika izvi vakunaka, hamusi kutyira here upenyu hwenyu?
Ndiri soja rinosvika kure, ndiri soja rinosvika kure. Hazvindityise, hazvinditadzise kuita zvematongerwo enyika, uyezve hazviite kuti ndicheuke. Kuhukura kwembwa zhinji hakutadzise nzou kupinda nepainenge ichida kupinda napo, uye kurohwa kana kushungurudzwa hakutadzise kuti inini ndirambe ndakamira nemaprinciples angu.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vakunaka nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanakai, tinokutendai. Naita henyu.
Manga makateerera kunhengo yeZANU PF uye vaimbovawo sachigaro vechidiki mubato iri muHarare Province vaJim Kunaka muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Kambo zviri kunakidza kubva kuna Alfred Kamunjoma chikomana chepauzumba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinoimba kuti manakidzwa nezvirongwa zveStudio 7 svondo rino. Rambai makateerera. Ndokusiyai maoko amavhilasi musanganya uye.